Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 17 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. America yapa Zimbabwe mari yekutenga chikafu kuburikidza nesangano reWorld Food Program. Zimbabwe inonzi neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ndiyo nyika pasi rose iri pamusoro pedzimwe dzose munyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti hyperinflation. Tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Nations Cup ari kutambirwa kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano re United States Agency for International Development kana kuti USAID rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inodarika mamirion gumi nerimwe kana kuti 11.27 million United States dollars mukubatsira kuwanisa vanhu zvekudya. Mutoriri wenhau Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mukuru weUSAID muZimbabwe Amai Janine Davis vaudza vatori venhau kuti mari iyi ichabatsira mhuri zviuru mazana makumi maviri nematatu kana kuti 230,000 munzvimbo dzinoti Mwenezi, Mangwe, Chivi neBuyera kutanga mwedzi uno kusvika muna Kurume.
Very happy to be with you to announce 11.27 million US dollars. To the World Food Program's Lean Assistance
Dinofara kunge ndichizivisa kuti tiri kupa rubatsiro rwe 11.27 million US dollars ku World Food Program runova rubatsiro riri kubva ku America.
Komiti yemubatanidzwa wehurumende nemasangano akazvimirira oga yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC inoti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore zvikamu makumi maviri nematanhatu kana kuti 26% vari kumaruwa vanoda kubatsirwa nechikafu chinodarika matani zana rezviuru kana kuti 100,000 metric tons. Vanhu vachada rubatsiro mugore rino vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million. Izvi zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino. Vachitaurawo pachitiko chanhasi mumiriri weWFP muZimbabwe Amai Francisca Edelman vanoti chinangwa chavo ndechekuona kuti hapana munhu achafa nenzara gore rino.
The assistance we are acknowledging today, which includes cereals, pulses, and fortified vegetable oil, is an important contribution to help the most vulnerable people in rural areas.
Rubatsiro rwatiri kupa runosanganisira chibage, mapfunde nemafuta rinobatsira mhuri dzine nzara kuti dzive nechikafu chakanaka.
WFP inotiwo ichashanda nevanhu kumaruwa kuona kuti upenyu hwavo hunoita zviri nani munguva yenzara kuburikidza nekuchera zviborani, madiridziro uye mbeu dzinokwanisa kukura kana kuine mvura shoma. Kusvika pari zvino USAID yapa Zimbabwe mari inodarika mamiriyoni makumi maviri nemana kana kuti 24.3 million US dollars. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu vaJulai Moyo vakatozivisa kuti vachashanda neWFP kubatsira vasina zvekudya kutanga nevakanyanya kuomerwa nezvinhu. Hurumende inoti ichabatsira matunhu makumi mashanu nematanhatu ukuwo WFP ichibatsira matunhu mana.
Isu sehurumende tichabetsera madistricts 56 asi mari pamamwe madistrict 4 atakatenderana nava vanotibatsira veWorld Food Program vachibatsirwa namamwe madonors avo.
Matunhu akanyanya kutarisana nenzara iMatabeleland North, Mashonaland Central neMasvingo. Nzvimbo dzine dambudziko rakakurisa iBinga, Kariba, Mount Darwin, Umkuza neMangwe. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vadzoka kuzororo ravo repagore vachibva vatambidzwa chipo chematani makumi matatu echibage nerumwe rubatsiro nekambani yeN Richards. Chikafu ichi chichapiwa varombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ine mukurumbira pasi rose muzvinafundo Steve Hanke vepa Johns Hopkins University muAmerica vanoti Zimbabwe ndiyo nyika ine mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanyisa kana kuti hyperinflation zvinotodarika dzimwe nyika dzose dzepasi rino. Muzvinafundo Hank vanoti inflation yemunyika yadarika zvikamu chiuru chimwe chete kubva muzana kana kuti 1072%. Nyika iri kutevera Zimbabwe iVenezuela. Asi Zimbabwe iyo ine chikero chayo yega chekuyera kukwira kwemitengo yezvinhu inoti inflation iri pazvikamu zvinodarika makumi maviri nematanhatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 26.5%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Hanki wari kutaura zvinhu zviviri. Chekutanga chavari kutaura ndechekuti Zimbabwe dollar yarasikirwa nevalue yakanyanya kubva kutanga kwegore vachitarisa zviri kuitika pablack market or paparallel market. Uye zvakaro vari kutaura kuti Zimbabwe ndiwo nyika ine inflation iri pamusoro kupfuura dzimwe nyika dzese.
Ndikubatei muromo ipapo musati maenda kure, munobvumirana here nezvavari kutaura izvi?
Handibvumirani nepauri kuti Zimbabwe ndiwo nyika ine highest inflation rate nyika kukunda dzimwe nyika dzose. Chekutanga chatinofanira kutarisa ndechekuti number one, Zimbabwe tiri kushandisa dual currency regime inosanganisira maUnited States dollars nemaZimbabwe dollars. Of course weZimbabwe National Statistics havachatipi mainflation rate emaZimbabwe dollar kana kuti maUS dollar, vakungotipaya vari kuti blended inflation rate. And makaona blended inflation rate yedu iripa mwedzi wa December annual blended inflation rate iripa 26.5%.
Saka vanhu vanganzi vari kurarama zvakanaka here munyika?
Wakatarisa kukwira kwaita pane nozonzi PDL ndo marinodikanwa nemunhu pamwedzi wega wega kuti anga achirarama kuti asanzi murombo. Makaona between December wegore ra 2022 na December wegore rapera, PDO yedu yakachinja ne probably about 380%. Saka izvo zvinogona kutipa indication yekuchinja kwemitengo yezvinhu in terms of Zim dollars.
Saka muri kuti here imi zvinhu zvinosiyana zvichienderana nekuti uri kutenga nemari ipi?
In terms of USD pricing, tikona a bit of stability for the Zims that are in our figures, USD inflation or a Zimbabwe dollar inflation. But kuti tingati Zimbabwe ndo iri pamusoro penyika dzese, handiziva kuti vanoshandisa methodology ipi. Probably vanoshandisa atinoti purchasing power parity, inotarisa inokombeya value ye one US dollar across ma different countries. But pari zvino nekuda kwekuti tiri kushandisa both ma Zim dollar nema US dollar, zvabatsira kuti pave ne a bit of stability in terms of our blended inflation rate.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mm-hmm. Mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU waendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende uchiti varairidzi vachatanga kuregedza kuenda kumabasa nemusi wemuvhuro vakasawedzerwa mari dzavo dzemihoro. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa pavakaparura bhajeti ravo regore rino kuti vainge vaendesa mari yekubatsirikana panguva yedenda recovid-19 kana kuti COVID-19 allowance kuti ube muhoro wevashandi, vachiti izvi zvinoreva kuti vainge vawedzerwa mari. Asi mutungamiri weFOZEU Muzvare Munoda Wafa vanoti zvina hazvina kumira zvakanaka.
Chiri kuitika ndechekuti takangonzwa panguva yebhajeti zvichitaurwa kunzi COVID allowance yedu yatanga tichihora gore rose yakuzova salary, asi hatina kunyatsopiwa details dzekuti zvinenge zvakamira sei. Tazongoona nekuhora kwataita neTuesday kuti tava netax breakdown yesalary yedu yaiCovid allowance yesix salary yava $150, of which government is saying tax threshold is $100. Apa wati $100 for a civil servant for professional. Saka wedu izvira dzekudzikisa muhoro wedu, tava netax, takupenshenwa mari yaiya.
Saka varairidzi vakatambiriswa mari chaizvo.
Vakawanda vedu vahora nezvari $250 from $300. Ise zvimeiwo tax yaintrodyuswa nekuma kwamatax. Unoona kuti uku tatobatirwa tax muhoro wadzikiso. Uku mapraisi echikafu etransporti nemafizi consequentially zvakwirawo. Saka buying power yemari yatiri kuhora yatodzika nayo iwo muhoro wedu wadzikiso.
Saka mati mapindurwa here nehurumende tsamba iyi uye makaiendesa rini?
Tsamba taiendesa nhasi around 10 dzemakuseni. Takatarisira kuti vachatipindura tatatavati tinovapa up to Monday musi wa22 kuti vange vatipindura. Kana infact titodi dialogue, chatinoda kutowedzerwa muhoro wedu kusvika pa1200. Tiri kuda kuva above poverty timeline. Request tatoisa pavane nguva yakarebesa. Tinoona kuti isusu tadirwa maemis chero vamwe vedu vaenda kuretirement agetting nothing because we have been too soft. Takangonyarara tichingoti zvimwewo hurumende iri kugadzirisa, asi tatoona kuti hapana tiri kugadziriswa. Zvakutsvaka kuti isusu tirwire muhoro wedu.
Ko mari ikasawedzerwa zvii zvamuri kuronga kuita?
Semaunion ari pasi peFOZEU tapa ultimatum yekuti mamembers edu havasi kukwanisa mari yavahora. Ishoma kudarika yavakahora muna October. Saka basically haichakwani. Hatisi kutomboenda pastrike, mari haitombobvumi kuti tistrike. Asi hatitorina capacity, haikwanisi kuti itibhadharire marent edu, tibhadharire vana mafees, titenge chikafu, tigowana nemari yekuinda kumabasa. Saka vazvivava mamembers edu haasi kukwanisa kushanda nemari iyoyo.
Matotanga kuregedza kuenda kubasa here kana kuti muchatanga nemvura?
Chiri kuitika ndechekuti machallenges ari kusiyana pamumwe nomumwe. Vamwe vatokonewa kutoenda kubasa, tichitotaura izvozvi. Ndo zviri kutisunda kuti tiengage government. Asi collectively tinoenda nemanji.
Mutungamiri wesangano remubatanidzwa wevarairidzi reFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa vachitaura vari parunare muHarare. No. Iko zvino regai tinzwe divi rehurumende neimwe hurukuro yataitawo nemutauriri webazi rinoona nezvedzidzo yepasi vataungana ndoro.
Zvamunoudzwa nebato reAtuzi manyepo emandiriri vavarairidzi vedu vari muzvikoro vose vari kuya kuchikoro. Isi chakunyanya kutotishungurudza ndechekuti iyo Studio 7 yakunyanya kuteerera zvinenge zvataurwa neAtuzi. Vangori vanhu vashanu vanenge vachingoshedzera. Iyo AtuZi mamembers chaivo chaivo haisisina kana vangaita gumi chaizvo chaizvo zvekuti tingabva tatoti tingatovateerera kuti vari kutoti vane varairidzi vari kuita sitini. Varairidzi vedu vari kudzidzisa, vana vedu vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Uye isu takatotarisira kuti tichatokunda mumazamanishoni achanyorwa muna gumi guru nambudzi. Sekuona kwamakaita maresults A-level akauya, maresults acho anomwisa mvura. Takaita sepass last year's target ne 6.6%, saka isu turi kuenderera mberi vamwe vachingohukura.
Mashoko emutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vachiramba kuti pane varairidzi vasiri kushanda nemoyo wose kana kuti sit in. Dare repamusoro reHigh Court range richifanira kunzwa nyaya yakakwidzwa nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSengezo Shabangu vari kuda kuti nhengo makumi maviri nenhatu dzebato iri dzinosanganisira vaikokera bato iri mudare reparamende vaAmos Chibaya uye mutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalo Siziva varambidzwe kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dziri kuitwa mwedzi unouya. Mutore wedu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Gweta renhengo dzeTriple C vaObey Shava vanotsanangura zvaitika mudare nhasi.
Isusuwo kwedu seTriple C yemazvokwadi inova ndiyo yakasponza macandidates awa, tabva tauyawo tikati tauya kuzomira nevedu vatakaisa pabalot kuti aiwa ngavatenderwe kukondesta, nekuti havanei nebato ravachavangu ratisati aziva kuti rakamira sei. Saka nyaya iyoyo iri kuzonzikwa mangwana natu.
Rimwe remagweta vachavangu vaNxovani Stole vatsinhirawo kuti izvi ndizvo zvaitika mudare. Zvichakadaro, mangwana dare pamusoro richatorawo mutongo panyaya yekudzingwa kwavachibaya nevamwe vavo vari kupikisa kudzingwa kwavo muparamende vachiti vakadzingwa nemunhu asiri nhengo yebato ravo uye wavasingazivi. Mune imwe nyaya yange iri kumatare, mukuru weEnvironmental Management Agency vaAaron Chigona vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vanzi vabhadhare mari inosvika madhora mazana matatu ekuAmerica kana kuti $300 uye vachadzoka kudare musi wa28 kukadzi. Vachakona vanonzi vakapa magwaro ekuvaka zvine huori mukati kambani yeBorodale Investment Private Limited. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeNigeria vanoti vanhu vaviri vafa, vamwe makumi manomwe nevanomwe vakakuvara mushure mekunge imwe nzvimbo inochengeterwa zvinoputika kana kuti maexplosives yaputika muguta reIbadan mudunhu reOyo. Dzimba dzinodarika gumi dzaparadzwa. Pane vanhu vanonzi vanochengeta zvekuputitsa migodhi vanozvichengetera mudzimba. Mishonga yenhapwa dziri maoko evarwi veHamas muGaza iri kusvitswa nhasi pasi pechibvumirano chaitwa neFrance neQatar. France yati mishonga iyi yakanga yakanangana nenhapwa makumi mana neshanu dzine zvirwere zvave nenguva ndefu zvisingarapwi, uye kuti kuendeswa kwemishonga uyu kuchaitwa paine rubatsiro rweInternational Red Cross. Nhapwa idzi dziri muGaza. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro nava Goodwill chinogurei vanobva kuZumba asi vari kugara kuJohannesburg, South Africa pari zvino, uko vari kurima muriwo nematomati zvavari kutengesera kuzvitoro nevanhuwo zvavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tiri vanhu vakauya mukati menyika ino munongoziva nenzira yekupema. Tasvika muno nokuona kuti mabasa haasi kuwanika zviri nyore kana mukapinda basa. Unosvika onzi budai, panoda kuti papinde vana vemuno. Saka takaona kuti tingararama muraramiro upi. Ndakazofunga nyaya yekurenda poti munzvimbo dzevarungu dziri muno muSouth Africa. Kutaura kwatiri kuita kuno, tiri kurima madomasi nemiriwo nemabhatanati neonyeni, ndozvo zvatiri kurima munomu paprika tichitengesa tiri muno.
Musika muri kuzouwana sei maketi? Nokuti tinonzwa kuti bhizinesi rekurima iri raane vanhu vakawanda vari kurarama naro zvikuru muSouth Africa imomo.
Tiri kuwana mamaketi maringe nokushanda kwatiri kuita. Vanotomhanyira zvatinorima izvozvo vemashopu vemunomu. Dambudziko ratinaro manyi nderekuti tiri kuzodzoka topinda dambudziko rokuvenda kana kuti kukeredzwa, tichinzi tiri kutora mabasa kana kuti tiri kuvatorera mamaketi avo. Saka kuti utengese zvakasununguka muno muSouth Africa chinhu chisinganyatsotsanangurika mukoma vaJonga. Asi nenzira yekutiwo kana uri munhu anenge ajairana navanhu, tinowanawo mukana wekuti vaviri vatatu vanouya vachitorewo pamunda ipapo. Dzimwe nguva wotoendawo kumaketi kwacho zvokungotsanziridza. Asi zviri nani nokuti hatisi kuzoshayawo. Asi aiwa, vanhu vanofarira kurima kwevana vemuZimbabwe zvakanyanya, nokuti kunenge kwakatisiyanei nekwemuno.
Mune vana veZimbabwe vamunoshandawo here nawo mukurima kwamuri kuita?
Iya, tine vakomana vatinopota tichihaya vachitibatsira basa kana rawanda kana kuti rarema. Ndingati pakurima kwandiri kuita pari zvino, ndine muzukuru vandii naye anoitwa Dende, vandinorima naye, ndiye munhu wandakatanga naye kontrakti iyoyo. Saka nanhasi aiwa, tiri pamwe chete tiri kurima.
Iri ibasa ramakadzidzira muri kumusha here kana kuti ibasa ramakatanga ma muSouth Africa maonawo kuoma kwezvinhu?
Basa iri munongoziva ibasa ratakajaira kubva tiri kumusha. Takagara tiri mukati memabasa iwaya ekurima. Kukura kwedu hatina zvimwe zvinhu zvatakakura tichiita. Takakura tiri mundima idzodzi dzokurima, ndo zvinhu zvatakajaira. Saka tauya muno kuti utange rimwe basa unongoita zvavakajaira kururimi rwaamai. Ndo zvatakagara tadzidziswa nevabereki izvozvo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe pari nhasi?
Ndiri mutungamiriri wekereke yeZioni. Ndiri munhu anobatsira vanhu. Asi chandoda kutaurira vana vemuZimbabwe ndechekuti dambudziko ratapinda mukoma Jonga nderekuti vana vari kubva kuZimbabwe vazhinji vari kuuya munyika ino havasi kuuya vaine chinangwa chokutsvaga kunoshanda. Saka vazhinji vari kuzopedzisira vaakutandaniswa kana kuti vaakukonzeresa zvokuti zvimwe zvacho zviri kutitadzisa kushanda munyika yatiri ino. Munoona shoko rinozobuda riya rokuti makwerekwere. Inyaya yekuti tine vamwe vanhu vari kurarama upenyu hwokuba kana kuti upenyu hwekutora varume nevanhu vari muno. Saka izvozvo zviri kukonzeresa kuti tipedzisire taita sokunge tiri kuvengwa zvakanyanyisa mukati menyika ino.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaGoodwill Chinogurei vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Munawo dzemitambo, mitambo yeAfrica Nations iri kuenderera mberi pari zvino kuIvory Coast. Pane mutambo uri kutambwa iko zvino, Morocco ichiri yakaita mangange 0-0 neTanzania kwatambwa maminetsi makumi maviri nemashanu kana kuti 25 minutes. Mumwe mutambo uchatambwa manheru ano uri pakati peDemocratic Republic of Congo neZambia nenguva dza10 manheru ano. Mukuziya nezvenyaya yemitambo iyi, Marvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 abata vaimbova murayiridzi wechikwata cheMawarriors munguva yadarika vari mutungamiri wesangano reKimbrough Union Academy muno muAmerica vaCharles Mhlauri.
Parana sizo rakakosha because kwema teams 2 anenge achitamba nhasi, saka takatarisira game reMorocco and Tanzania, that one will be a good game. So what we are hoping would be kuti dei Tanzania ikakunda because yatotarisa panapa iregion yedu as Southern Africans, and then the game between DRC Congo and Zambia, of course we will also be maybe rooting for Zambia since they are not the neighbors. So right now Msadak ndobatoramba tichitarisira, saka it's going to be a tough game, but let's see what happens. Zambia has done it before, so Zambia, let's hope they will be able to sail past the DR Congo and then Tanzania goes past Morocco.
Pamitambo yakatambwa nezuro takaona South Africa ichidyiwa neMali, tikaona zvakare Namibia ichikunda Tunisia, uyezve Burkina Faso ichikunda Mauritania. Zvakafamba sei izvi?
Ndingangoti hangu pama games akatambwa nezuro aya, Burkina Faso yagara hayo, it's a very good team. Mauritania, vanofanira kupiwa credit, vakatamba zvakanaka kuti vazodyiwa 1-0 neBurkina Faso. And then the only surprise and the biggest upset right now was Namibia ichidya Tunisia. That was a huge, huge boost for Southern Africa. Remali ne South Africa, it's an open card. Mali is a tough cookie. Mali no tamba. Mali is a very good team. South Africa, of course, is South Africa. They last won this thing maybe 1996.
Pane zvingadzidzwa neZimbabwe here zviri kubva kumakwikwi eaya eAfrica Cup of Nations zvatingaone zvichizovabatsira munguva inotevera?
Kumakwikwi aya pane zvakawanda zvinogona kudzidzwa neZimbabwe, zvinosanganisa organization, how a country kuti ino kana ichihosta makwikwi akaita seAfrica Cup of Nations aya, zvii zvinenge zvichidiwa, zvinhu zvinogona kuti zvidzidzwe neZimbabwe, zvinhu zvatinenge tichida kuti nesuwo tiwane ruzivo mazviri kuitira redu ramangwana, pamwe chete nekutamba kunenge kuchiitika kuAfrica Cup of Nations, zvinenge zvichitipo yatingatiyo experiential learning kuti tione kuti kana takutamba at that level zvii zvinenge zvichidiwa. Saka muground kumateams pane zvakawanda zvinodzidzwa, outside the ground kumainfrastructure nekuorganiza tournament iyo pane zvakawanda zvinogona kudzidzwa ipopo, tichiona kuti zvii zvatingaimprovewo tosvika kumalevels ekuti tozogona kuzohosta pamwe nekuzotambawo at that level tichibudirira.
Tombootarisa mitambo ichange iri kutambwa mangwana, munoona zvichizofamba sei?
Pane magames akanaka chaizvo, especially game richange riri pakati peIvory Coast neNigeria, macountries ane mbiri kukunda muAfrica Cup of Nations and akatombenda kunana World Cup uko. Saka that is a very important game. Pamusoro pekuti Equatorial Guinea already yakaita draw neNigeria. Saka right now Nigeria inenge fanira kuti win. Saka kozivo Guinea Bissau ne Equatorial Guinea, it's a good game because ichange chipange chiwina onayo. Saka magames ariko mangwana magames akanaka chaizvo. Tambori pakati peEgypt neGhana, aya ma historical rivals. Of course it's a tough game and it will be an interesting game. Handingape any prediction kuti ingazokunda pandipo.
Vaimbova murayiridzi wechikwata cheMawarriors vaCharles Mhlauri vachitaura vari parunare muno muAmerica vari kuVermont na Marvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7. Muchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nezve magwaro arikuda kuvandudzwa kuSouth Africa zvichibatsira zvimwe zvisarwa zveZimbabwe zviriko. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.